Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misuru ye na uzedu za nasi chishanu chikunguru 21-2017. Mutungamiri we MDC vamoge nchangira evanoti urongwa we kuda kushanda pamweche tena amai Joyce Mujuru wakona nganga murapo achida. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vanosangana neve chidiki Muzano PF Kulupane. Vari kudawo kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vankosana moyo vanoti vane nzira itsva yavachashandisa mukutsvaga vatsigiri vachavavhotera. Vechidiki vari kuda kunyoresa kuvhota vanoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kusiyana nemurawo unosungira vanhu kuti vave nemagwaro anoratidza kuti vanogara kupi. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.